Mufananidzo 12. Jesu mumba mamwari. Ruka 2 ndima 41 kusvika pa 50. Uye Ruka 1 ndima 35. Makore akawanda mushure maSamueri. Kwakava nomwana muIsraeri ainzi Jesu. Maria ndivo vaiva amai vake. Asi Mwari ndiye aiva baba vake. Jesu aigara achiteerera Mwari. Paakanga aine makore 12 okuberekwa, Maria nomurume wake Josefa vakaenda kuJerusarema. Jesu akaenda navo. Vava kudzoka, havana kuona Jesu, saka vakamutsvaga. Mushure mamazuva matatu, vakamuwana ari mutemberi mamwari. Akanga achitaura navadzidzisi vechiJudha nezvamwari. Maria akati kwaari, mwana, waitireiko zvakadai kwatiri? Baba vako neni, tanga tichikutsvaka kwazvo. Asi Jesu akati, manga muchinditsvagireiko? Manga musingazive here kuti ndinofanira kunge ndiri mumba mababa vangu? Jesu achiri mukomana saSamueri, akaziva kuti akanga auya kuzoshandira Mwari. Jesu akauya kuzotungamirira vanhu vose kuti vadzokere kuna Mwari. Nokuti Mwari ndiye mambo wechokwadi wavanhu vose uye nomutungamiriri.